Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu kukadzi 15, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe yoronga musangano mukuru nenyika dzayakakwereta mari yairi kukundikana kudzosera. African Union yokurudzwa kuzeya kusagadzikana kuri muZimbabwe pamberi pesarudzo. Mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaobeti masaraure vomiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutwele Ncube vanoti nyika nemasangano ekunze vakakweretwa mari neZimbabwe vachasangana musi wa23 kukadzi kuziya nzira dzokuti Zimbabwe ibhadhare mari inosvika mabhiriyoni matanhatu emadhora ekuAmerica kana kuti US$6 billion yakawedzerwa pazvikwerete zvayakatora kunze nekutadza kubhadhara nenguva kana kuti maarias. Sangano renhau reReuters rati masangano ari kutarisirwa pamusangano uyu uyo usati waziviswa kuti uchaitirwa pamadande mutande here kana kuti kwete, anoti Paris Club, World Bank, African Development Bank neEuropean Investment Bank. Zimbabwe yakatodoma vaimbova mutungamiri wenyika yeMozambique vaJoaquim Chissano kuti vatungamire urongwa hwekugadzira nyaya yezvikwerete iyi. Kunyangwe hurumende ichiti iri kutadza kukwereteswa mari nekuda kwezvirango, mabhanga anokweretesa mari anoti kutadza kubhadhara zvikwerete ndiko kuri kupa kuti irambe ichinyimwa mari. Munyika nekunze chikwerete cheZimbabwe chadarika mabhiriyoni 10 nemasere kana kuti $18 billion. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Elliot Masocha.
Zvinhu zvakanaka chaizvo kuti Zimbabwe inge ichiinda mumusangano mukuru naavo vayakakwereta mari nenyika dzayakakwereta mari zvekare. Tichitarisa maorganization ayakakwereta mari vana International Monetary Fund, World Bank, Africa Development Bank, European Investment Bank. Kune mari dzakawanda dzaikweretwa kubvira kuhurumende yavaMugabe yaikweretiswa mari yavakazokoniwa kubhadhara.
Saka zvii zviri kupa kuti mari irambe ichiwanda yakakweretwa muzvinafundo?
Chikwereti ichi kukonekwa kubhadhara kwacho chinenge chichingokwira neyatinoti interest yaikubereka kune chiita chikwereti ichocho. Parizvino vari kutivo vari kutarisira kuti vandotaurirana nzira dzokuti vakwanise kupota vachibhadhara kusvika vazopedza chikwereti chavo cheZimbabwe chinosvika kuma$6 billion uku. Asika vakakweretesa mari vacho ivapo vari kuti ivo chipiyai titaurirane, tichida kuona imi kuti nyaya dzenyu dzoufumi hwenyika dzamira papi, zvekare muri kugadzurudza zvipi matongerwo enyika.
Nechikonzero chei zvakakosha izvozvo?
Nokuti vanoda kuona kuti kufambira mberi kuri kuita matanho amuri kutora veZimbabwe maererano nenyaya dzoufumi hwenyika, zvekare maererano nenyaya dzamatongerwo enyika atinoziva isu kuti ndiwo anoita pamuromo pakuru zvikuru. Tava kuinda kumaelection kunoku kuchinzi hapana zvakati, vanhu vari kuvhundusirana, vanhu vari kurobwa, zvese izvozvo zvinobva zvandobata ufumi hwenyika pamwe chete naavo vanenge vakatikweretesa mari vanenge vachiti aiwas ko ndiwo nyika iyoyo inotongwa nenzira idzodzo saka ndiwo zvimwe zvavari kuzenge vachinorobwa masoro vachifanawo kuratidza ivo kuti mitemo yavakanguri vabvirira kuisa muzimbabwe
ndeipi mungapa muenzaniso
nyaya dzezveufumi zvakaita zvingava pamaexchange rate yezimbabwe dollar neus dollar zvasvika papi zviri kuonekwa sei kuti zviri kufamba tava pamatanho api wokugadzirirapo kuti tikwanise kuzoshandisa dhora redu munyika nokuti vanoongorora nezvemari vanotarisa pasi rose vakaita vamwe vakaita sesu hatisati tamboona nyika zvayo inganzi yazobudirira zvokubudirira zviya kudarika dzimwe ichishandisa mari yedzimwe nyika saka ndo zvimwe zvichandotariswa izvozvo pamwe chete negadziriro yokuenda kusarudzo yamaelection
kuti kudii ipapo
yekuti muri kugadzirira kuti maelection aya ange ari maelection kwawo asina unovhundusirana asina unonzi wazobirwa sei nokuti vari muhurumende ndo vanogadzira mitemo ingava mitemo inozoenda kunyaya dzezvemabhizimisi zvematongerwo enyika nezveufumi hwenyika zvako saka imwe nyaya zvekare ichandobvunzwa ndeyekuti komasvika papi nokuripa varungu vakatorerwa mapurazi avo nguva yava Mugabe nokuti hurumende yakati iyo yakapa chitidzo yekuti ichabhadhara saka vachanzi ko ndiwo chimwe chikwereti ichocho zvekare munochibhadhara riini nokuti kubhadhara kwenyu kwechikwereti ichocho chavarungu vakatorerwa mapurazi avo zvinobva zvatiratidzavo isu vamakakwereta kuti muchazokwanisa kupota muchibhadhara sokuronga kwenyu kwamunenge mataura
nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Eliot Masocha vari parunhare muOhio muno muAmerica naBlessing Zulu Studio 7. Sangano reSouthern African Litigation Center riri kukurudzira African Union kuti igadzirise nyaya yekusagadzikana kwezvinhu muZimbabwe nemuEswatini pamberi pesarudzo dziri kutarisirwa kuitwa gore rino. Makurukota enyika dziri mugungano reAfrican Union ari kuita musangano wechimakumi matatu nenhanhatu kana kuti 36th Ordinary Session kuAddis Ababa kuEthiopia uko kune muzinda wesangano iri. Musangano uyu uchabuda nezvisungo nezvimwe zvinhu zvichazozeiva nevatungamiri venyika pavachaita musangano wavo. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Sangano resauki iro rinokurudzira kusimudzira kodzero dzevanhu pamwe neutongo hwejekerere kuchamembe kuAfrica rinoti riri kushushikana zvikuru nekumbunyikidzwa kuvanorwira kodzero dzevanhu vanoita zvematongerwo enyika uye vatori venhau munyika dzemusadec. Semuenzaniso, sauki yati muzimbabwe muna gunyana wegore rakapera vanyori Tsitsidangarembwa naJulie Burns vakawanikwa vaine mhosva yekuda kukurudzira vanhu kuti vapandukire hurumende mushure mekunge varatidzira murunyararo vachida kuti munyika muve neshanduko. Muzvarotambudzaigonese avo vanoshanda nesangano resangu vati kutyorwa kwekodzero yevanhu yekuratidzira murunyararo kwakadai kunofanira kuzeiwa neAfrican Union.
VeSouthern Africa Litigation Center vari kukurudzira vakuru vesungano guru renyika dzemuAfrica veAfrican Union pavachasangana kubva musi wa15 kusvika 19 February gore rino kuti vaongorore kudzikira nekutyorwa kwekodzero dzevanhu musungano renyika dzekumaodzanyemba kweAfrica resadec nyanya zviri kuitika munyika dzeEswatini neZimbabwe.
Sauku inotiwo muEswatini, gweta rine mukurumbira rinorwira kodzero dzevanhu Mushaka Vutulan Maseko akaurayiwa zvine utsinye mukati musi wa21 ndira 2023 maawo mashoma mambo muswati wechipiri vatyisidzira vaishora matongero avo. Muzvare Gonese vati idzi ndidzo dzimwe nyaya dzinofanirwa kugarirwa pasi neAfrican Union.
Kurudzira veAfrican Union kuti vaone kuti nyika idzi dziri kutevedzera chibvumirano chekodzero dzevanhu vemuAfrica cheAfrican Charter on Human and People's Rights kunyanya pachaitwa sarudzo dzematongerwo enyika kuti sarudzo idzi dziitwe murunyararo uye zvakakodzera.
Vachipawo maonero avo vakafanobata chigaro chemutevedzeri wezvekuburitswa kwemashoko mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti Triple C vaostalo siziba vati sauki ya baya dedene mukanwa.
Ine obligation to all government Zimbabwe to account kunyaraze kutswanyirirwa kuri kuita ruzhinji rweZimbabwe nehurumende yavamunangagwa. The must help us kuti gadzire nyaya yekuti muZimbabwe musabiwa muZimbabwe musabirwa sarudzo. Tinofanira kuita zvakarekomendwa neAfrican Union.
Vati pane kuwedzera kwekutyorwa kwekodzero dzevanhu kune vagari vane maonero akasiyana neZANU-PF. Uye kushandiswa kwamapurisa kusunga zvisina tsarukano vanorera kodzero dzevanhu, vatori venhau nevaratidziri nevamwe vanopikisa vakaita semutevedzeri wesachigaro webato rinopikisa reCCC vaJob Sikala. Asi mukuru mubazi rinoona nezvekuburitswa kwamashoko mubato reZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vati muZimbabwe mune runyararo.
Hatitenderi kukurudzira mhirizhonga kune ipi nzira, nokuti takatarisana nesarudzo zemuna 2023. Sarudzo dzinokosha dzichange dzine kukakatana pakati pemapato, asi tinoda kuti kukakatana ikoko kugova kukakatirana kwekutsvaka kuti tofambisa sei nyika kusina mhirizhonga mukati, asi kuri kukakatana kwekutsvaka nzira dzokufambisa nyika yedu kuenda mberi.
Studio 7 anaukwanisa kunzwa kuti Zimbabwe neEswatini dzichaiswa mugango here kana kuti kwete, sezvo muzvare Limi Mohamed Shash avo vanoona nezvekuburitswa kwamashoko mubandiko rezvematongerwo enyika runyararo nekudzivirirwa kana kuti Department of Political Affairs, Peace and Security in the African Union Commission vanga vasati vapindura mibvunzo yatavatumira kusvika taenda pamhepo. Misangano yekuAfrican Union iyi yatanga nhasi ichitarisirwa kupera mangwana makurukota ehurumende achisangana. Vatungamiri venyika vari kutarisirwa kuita musangano kubva musi wa 18 kusvika 19 kukadzi. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Bazi redzidzo yepasi rinoti gore rapera vana vanosvika zviuru makumi masere vakasiyira chikoro panzira kuprimary nekusekondari. Izvi zvinoenderanawo neongororo yakaitwa nebazi rinoona nezvevana muUnited Nations yekuti zvikoro zveprimary ndekuti kuzvikoro zveprimary vana zvikamu gumi nechimwe kana kuti 11% vanosiyira chikoro panzira kuchiti vamwe gumi nezvishanu kubva muzana kana kuti 15% vachinzi ndo vanopedza chikoro kusvika kuA level. Bazi rezvedzidzo rinoti vana vakawanda vari kusiya chikoro nekuda kwekuti vanenge vabata pamuviri, kuroorwa, kuroora kana kushungurudzwa nenyaya dzezvepabonde nezvimwe. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mukuranwa nezvekudzidza nezvido zvevana mubazi iri amai Kwadzana Nyanungo vataura mashoko aya apo vange vachibvunzurudzwa nemaseneta ari mukomiti inoona nezvebudiriro kana kuti development goals. Amai Nyanungo vati mugore ra2021 vana vanoda kusvika zviru makumi maviri 20,000 vezvidzidzo zveprimary vakasiyira chikoro panzira nekuda kwekuti vainge vaita nhumbu kuroorwa kana kuvhiringwa panyaya dzepabonde. Kusekondari kune vana vanodarika makumi mashanu vakaitwa izvi.
In 2021 at primary school level two boys dropped out.
Mugore ra2021 kuprimary school kune vana vakomana 2 vakasiya chikoro nyaya dzewanano. Mugore iroro zvakare mune vasikana 389 vakasiya chikoro nenyaya dzewanano idzodzi.
Vaenderera mberi vachiti bazi ravo harisi kufara nezviri kuitika, vachiti zvikoro zvakawanda nenharaunda hazvina hwaro hwekutsigira vana vanenge vakanganiswa padzidzo yavo. Vanoti bazi ravo rave kuita izvi. Vanoti vanoda kuti munhu wese, madzishe, mapurisa, vabereki nevashandi vebazi ravo vashande pamwe kugadzirisa dambudziko iri. Asi maseneta haasi kufara kuti bazi redzidzo yepasi harisi kushanda nemadzishe mumatunhu. Ishe Nembire ndevamwe vane muono uyo. Kanzura weward 6 kuAppworth vabatana imasunda vaudza Studio 7 kuti vanobvumirana nomuenero webazi redzidzo yepasi vachiti dambudziko rokusiya chikoro kwevana zvikuru sei vasikana rakawanda munzvimbo mavo. Vakafanira kubata chigaro chasachigaro wekomiti yesenate iyi. Mwaisikanyisiwe Mupofu vanoti iyi inyaya inovarwadza chose uye vanoda kuti hurumende iigadzirise. Nekudaro vachainyorera tsamba United Nations inogara ichikurudzira hurumende kuti igadzirise dambudziko revana vanoroorwa vasati vabva zera, sezvo mwanasikana mumwe chete pavatatu muZimbabwe achiroorwa asati asvika makore gumi nemasere. Vamwe vana vari kubatira pamiri vasati vabva zera vari kufa, vamwe vachibva vakanganiswa upenyu hwavo zvakanyanya. Mukuru wesangano rinomirira vadzidzi vechisikana munyika reFemale Students Network Muzvare Evanice Manando vaudza Studio 7 kuti hurumende inofanira kusimbaradza mutemo wekuchengetedza vadzidzi zvikuru sei vechisikana.
Asi ndiri kuona zvakare kuti izvi mitemo yacho iripo inochengetedza vana ava ingoripo pabepa yakanyorwa kudaro, asi haisi kukwanisa kunyatso implementiwa nenyaya yecorruption.
Mutungamiriri werimwe remasangano anomirira varayiridzi munyika reProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr Takavafira Zhou vaudza Studio 7 kuti hongu dambudziko revana vanosiya chikoro panzira rakazara munyika, asi rinokonzerwa nevakuru vakuru munharaunda dzavanogara.
Is very clear kuti number one abuse yevana muzvikoro mapoliticians, number two masoja, number three ndivana hwindi.
Bazi redzidzo yepasi rinoti riri kuedza pese parinokwanisa kuti mwana wese munyika aende kuchikoro, uye rinoti zvikoro hazvibvumidzwe kudzinga vana vasina kubhadhara mari yechikoro kana kuti school fees. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ Robert Masaraure nhasi vamiswa zvakare pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende nekukurudzira vanhu kuti varatidzire munandira 2019. Nhasi vachuchisi vadaidza mukuru wemapurisa kana kuti officer in charge law and order Inspector Morgan Chafa kuti vape uchapupu. Vati mapurisa akatopedza kuferefeta nyaya iyi akaendesa mapepa acho kuvachuchisi. Vati nekudaro vakatogeza maoko avo panyaya iyi sezvo zvave kuvachuchisi. Asi nyaya iyi yave nemakore ichingoendeswa mberi nevachuchisi. Hatina kukwanisa kubata muchuchisi mukuru wehurumende vaNelson Mutsonziwa kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Asi Blessing Zulu weStudio 7 abata vaMasaraure.
Nasi tapinda mudare state yanga yachidedza muchuchisi adedza investigating officer panyaya yekuzi tiropomerwa kuda kubura hurumende kuti tizive kuti chii chiri kuita kuti vatadze kuenda kutrial. Investigating officer anga achinzi ari palive kwauya officer in charge vanonzi vaMorgan Chafa, avo vatsanangurira dare kuti vakapedza mainvestigations avo ose musi wa18 June 2021 vakasubmita docket. Asi vabvunzwa kuti saka munofunga kuti sei nyaya isati yaenda kutrial.
Vati kudi
vachafa vatsanangura kuti ivo mupurisa vanongosubmita mapepa kuMPA zvinozoitwa neNational Prosecuting Authority havazopindi mazviri. Saka paramba vachibvunzurudzwa, asi vachafa varatidza kuti havana umwe umbowo hwavangabatsire nahwo dare. Nyaya yangosvika pakudzoka pakuti NPA iri kutadza kuprosecuta, inove ndo imwe chete yanga yachidedza vashafa zvatisingazivi ndiyoti yanga yachivadaidzirei.
Ko mutongi ati kudine uchapupu?
Mutongi ati achazotura mutongo wake wekuchitora vamba riri parimandere vhiki rinouya musi wechishanu musi wa24 February. Isu tati agara tichiti nhasi tati tichida kuita application yekuti nyaya iyi ichienda kuconstitutional court, nenyaya yekuti tikuona kunge kodzero dziri muconstitution dzangu dziri kuramba dzichityorwa nekuramba ndiri parimandi pasina trial iri kuitwa. Saka mutongi azokumbira vamangosi ndivo mutongi vati vatimbomirira ruling yavo tisati taita application yekuenda kuconstitutional court.
Mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaobeti Masaraure vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Matikitiva emuAmerica asunga vamwe varume vana muFlorida vari kunzi vane chekuita nekuurayiwa kwemutungamiri wenyika yeHaiti vaJovenel Moise muna 2021. Vanhu gumi nemumwe vasungwa muAmerica vachipomerwa mhosva iyi. MuHaiti mune vanhu vane chitsama vasungwa, asi kuvachuchisa kuri kunetsa sezvo vatongi vari kuchisidzirwa nerufu. Uwandu hwevanhu vafa mukundengendeka kwenyika kwakaitika muTurkey nemuSyria musi wemuvhuro wadarika zviuru makumi mana kana kuti 40,000. Mutungamiri wenyika yeTurkey vaRecep Tayyip Erdogan vati vanhu zviuru makumi matatu nezvishanu nemazana mana negumi nevasere kana kuti 35,418 vafa munyika mavo chete. Kundengendeka kwenyika iyi kwakaitika muguta reKaramanmaris riri kuChamembe kwakadziva kumabvuda zuva kwenyika iyi. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kusangana pamwe nekuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika. Nhasi tine hurukuro navaLawrence tazviona muchato vanobva kuuzumba mudunhu reMashonaland East avari mumusha weOrange Farm mudunhu reGauteng muSouth Africa. Vamuchato avanoshanda saCivil Engineer vakaenda kuSouth Africa muna 2007 vachitisa mhirizhonga yezvematongerwo enyika. Vanoti vave kuronga kudzokera kumusha kunovaka nyika vari pamwe chete nevamwe vachikurudzirawo vanhu kuti vanyorese kuvhota. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yataita navo.
Lawrence muchato, mwana wamai nababa muchato, baba vangu vainzi tazviona, vekuuzumba maramba pfungwe, muri muuzumba kwachifinyajina mubhukuro kwachipuriro. Ndakaberekwa gore ra1967 kukalulushi hospital kuchimbuluma Copper Belt kuZambia, kunova kwaishanda baba vangu. Ndiri muSouth Africa umo ndiri kuita basa recivil engineering. Ndiri pasi pekampani inonzi Richard Zaina.
Masvika muSouth Africa, ibasa ripi ramakatanga kuita?
Ndasvika muSouth Africa zvinhu zvakanga zvisiri nyore. Zvakava zvekuti taichengetwa nemaorganizations akafanana nekuti Methodist achitsvagira vanhu mabasa. Zvimwe waingoshanda chero basa rawawana. Kusvika chatakazoona ndechekuti South Africa yakanga iri nyore kuti waigona kuenda kuzvipusha muchikoro kuwedzera zvimwe zvidzidzo zvauinazvo zvakafanana nekuti civil engineering, maelectrician nemashort courses ezvakawanda atakagona kuti tidzidze kuita. Ana social worker taakungopushawo mabasa nguva yatinee tichiitawo basa redu, asi kazhinji ndakanyanyoshanda ndiri mucivil engineering.
Panguva yose iyi muri muSouth Africa maikwanisa here kudzokera kumusha?
Zviri zvekudzokera kumusha kandemiri zvanga zvakaoma, nekuti wainzwa dzimwe nguva zita rako richitaurwa nezvarwo sevanhu vakange vari mavictims munguva zhinji musha wakange wakamboparadzwa. Saka kurarama kwekuti udzokere munzvimbo yaishevedzwa zita rako nemamiriro akanga akaita matongerwo enyika panguva iyoyo zvanga zvakaoma. Taitotyira kutoti zvatauya nemhuri kuno yatiinayo tomborarama tiri kuno.
Tinoona kuti magwaro eZimbabwe Exemption Permit ave kusvika kumagumo. Imi urongwa hwamuinahwo ndehupi?
Muurongwa hwekugara kweri muSouth Africa hakuna vazhinji vachafarira kugara musango. Munhu wese wekuZimbabwe ane pfungwa yekuti anogadzirawo zvekumusha kwake. Taane pfungwa yekuti tivakewo musha wedu, tiugadzirewo tiwewo nemusha unogarika. Hazvisi zvinhu zviri nyore kuti tayarusa vana vanouya kuSouth Africa. Isu tiri kuSouth Africa. Iye zvino chatava kutarisira kuti dai zvaita kuti tidzokere kumusha, hatina marwadzo nekubva munyika yeSouth Africa. Yatibatsira nesuo taiwanawo maskills akawanda, tadzidza zvakawanda. Zvatakufanira kunoimplementawo kumamisha kwedu zvakafanana nana demokrasi, zvakafanana nekuti mapolitical parties havarwi muSouth Africa. Zvinhu zvatakufanira kuti tichinozvisawo muground munzvimbo yedu, tichirarama sevanhu, tirege kurarama manaramira atinoita emhuka kana ekupandukirana sahwira nasahwira, muvakidzani nemuvakidzani.
Ishoko ripi ramungasiyira vana veZimbabwe vakateerera pane ino nguva?
Shoko guru randingasiyira vana veZimbabwe nderekuvatenda nenguva yekuteerera kwavaita. Pazvidiku zvandataura ndinoti zvimwe ngazvipindewo pane mumwe nemumwe munzeve dzake. Uye repiri nderekuti vana veZimbabwe takatarisana nesarudzo vari muno mudiaspora, dzokai munorejista kuvhota vana veZimbabwe. Tinoonzwa vamunangagwa sapurezidendi wenyika yeZimbabwe vanotaura nguva nenguva kuti nyika inovakwa nevene vayo.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vaLawrence Tazvona Muchato vanobva kuUzumba kuMashonaland East vari parunare vari kuOrange Farm mudunhu reGauteng muSouth Africa neStudio 7. Munhau dzemitambo. Vamwe vanoongorora nevatsigiri vemutambo wecricket vanoti vari kufadzwa nekudzoswa kwemutambo wematest series munyika nekuvulawayo uyo wakapedzisira kutambwa kare. Chikwata cheZimbabwe chakakundwa neWest Indies mitambo ichangobva kutambwa mubulawayo. Mukuziya nyaya iyi, Marvelous Musanganyauye weStudio 7 abata muongorori wemutambo Tandazani Zimbwa kuti tinzwe maonero ake.
Chikwata chenyika yeZimbabwe chomutambo wecricket amaChevrons icho changa chikwikwidzana nechikwata cheWest Indies mumitambo miviri inozikamwa nokunzi matest series chakakundikana pamutambo wavo wechipiri. Zvinoreva kuti West Indies ndiyo yakunda pamitambo yakatanga vhiki rapera kunandare yeQueen's Sports Stadium muBurawayo. Zimbabwe iyo yakapedza iri mangange mumutambo wavo wekutanga yakakundikana mukunyanya vatambi vayo vanonzi mabatsmen, ivo vakatadza kumwisa zvibodzwa zvaizoinzana kana kukunda zveve kuWest Indies. Mutoro wakazoremesesa zvikuru kuchikwata cheZimbabwe pakatanga kurwara mutambi wenyika ane mbiri Gary Balance, iye akatanga kutemwa nemusoro akazotadza kutamba. Balance aimbotambira nyika yeEngland akasarudza kumirira nyika yake yechizvarwa. Anga atamba zvinomwisa mvura pamutambo wekutanga wakaita mangange akakunda vatambi vamwe vose venyika nezvibodzwa zvake zvakasvika zana nemakumi matatu nezvina.
Mungati imi Zimbabwe cricket irikuita zvakakwana here mukutsvagawo vamwe vatambi vanobva kune dzimwe nharaunda kuti vapinde muchikwata ichi chekiriketi?
Kunyange hazvo sangano reZimbabwe cricket rinowandiro rinotungamira mutambo munyika richiedza matano ekuti vatambi vabve kumatunhu akasiyana enyika. Kune vamwe vanoti matano esangano anotoda simba rakawedzerwa nokuti kune vatambi vakawanda kune dzimwe nzvimbo vasiri kuwana mukana wokutambira nyika nenyaya yekusimbisa mutambo zvikuru mudunhu reHarare chete. Kune vashamiswa nekushaika kwevatambi vanobva kudunhu reBurawayo, iro raimbova nembiri yekubura vatambi vane mukurumbira sana Heath Streaker, Chris Mpofu, John Nyumbu naHenry Olonga. Chikwata changopedza kutamba neWest Indies vatambi vacho vakawanda vanobva muHarare, asi pane vamwewo vakaita saBrandon Mavuta anobva kuKwekwe, Doni Tripano wekwaMutare naRichard Ngarava wekuBhindura. Zvingava chiratidzo chekuti pane chido chekusarudza vatambi vachibva kumatunhu.
Muongorori wemutambo wecricket Tandazani Zimbwa achitaura naMarvelous Musanganya weStudio 7 ari muBurawayo. Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum nhasi na8 PM tiri kutarisa nyaya yemagwaro eZimbabwe Exemption Permit ari kuSouth Africa. Sezvo nguva yedu yapera, regaiti mbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Zimbabwe yoronga musangano mukuru nenyika dzayakakwereta mari yairi kukundikana kudzosera. African Union yokurudzirwa kuzeya kusagadzikana kuri muZimbabwe pamberi pesarudzo. Mutungamiri wehatuzi wao Beti Masaraure vomiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiya mina Gaina Kumede Saidi.
Soku isika tisenda wako VOA Njebele.